Nation.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri chikumi 4 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vazivisa nhasi kuti hurumende icharamba ichishandisa mari dzekunze dzekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka munyika. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti mumwe wevatungamiriri vesangano iri vaGodfrey Chanda vambotorwa nevasori ndokuvachengetedzwa mumugweru. Vanhu vanofungirwa kuti vasori vanonzi vaenda nhasi mangwanani vachitsvaga sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vachivatsvaga asi vakawana vasipo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, rinoti mumwe wevatungamiriri vesangano iri vaGodfrey Chanda vambotorwa nevasori ndokuchengetedzwa mugweru kwemaawa maviri veruzhinji vasingazivi kuti varipi. Asi vachanda avo vanove nhengo yekomiti yeATUS mudunhu reMidlands vazoregedzwa vachienda kumba mushure mekunge vakomekedzwa kuti vasaite misangano nevarayiridzi mugweru. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vanoti kutorwa kwavachanda kwaitika panguva iyo varayiridzi vari pasi pesangano ravo vapinda muzuva repiri vachiramwa mabasa muhurongwa hwavo hwemazuva matatu ekuramwa mabasa. Vamasaraure vanoti mamwe masangano evarayiridzi ari kumirawo kumabasa senzira yekutsigira sangano ravo kuratidzira uku kunopera mangwana. Asi vamasaraure vati pachaitwa musangano mushure mokuramwa mabasa kuti varonge nhano yekutora. Tatadza kubata gurukota rezvemabasa Amai Sekai Nzenza kuti tunze pamire hurumende panyaya iyi, asi nekuti nhari mbozha yavo yanga isingadavirwi.
Vanhu vakazhinji vaujoina kuramwa mabasa kupera kwezuva ranhasi. Vadzidzisi vanga vari muzvikoro vanga vangori makumi mana kubva muzvana vatingati 40% vazovharwa muzuva ranhasi. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kujoina zvakanyanyisa vachida kuti vazive nyaya nhunha dzavo nehurumende. Tichitarisawozve kuti hurumende yatopanika zvakanyanya, vaakutomanikidza maheadmaster kuti anga achitora mastatistics ematicha ari mabasa neasini. Chirikunyanyotikurudzira ndechekutiwo maticha chero mamwe asiri ATUS ari kuuyawo achijoina kuchirongwa ichi. Tatoita dambudziko rekuti vadzidzi kuti kumaitirei mazuva matatu dai mawedzera takwanisa kungoramba takaramwa mabasa kusvikira nyaya dzedu dzanzwika. Asi tokuramba tichingowedzera kushungurudzika nekushungurudzwa kuitwa vanhu vamwe vedu nhengo dzedu nestate. Tikatarisai panguva inoyani tiri kutotaura tina vaGodfrey Chanda vari muhutapo vatorwa nemurume anonzi Mugweru akaenda naye panonzi paDevelopment House patiri kundovati nzvimbo inowanikwa panogara vasori.
Vamuti vaende vamupa wodin yekuti hatida kuonawo chiadresa varayiridzi vemuno Mugweru atiri kuona uchienda muzvikoro izvo zvinoradza kuchikora kodzero dzake zvetrade unionist ane right to organize. Mapurisa vatomushishidzira vakamuti tikangokuona tichatora matanho. Haasi mapurisa angai nawo vasori sekutaura kwaazotiita ano masiya iwo ndo anga vamutora. Hapana rekodhi rake rambonyorwa pasi kuti anga akabatwa.
Muchapedzisa kuramwa mabasa rini?
Tirikupedzisa mangwana kuramwa mabasa, ende mangwana tirikuona vadzidzisi vazhinji vachitorega kuenda kubasa zvachose. Tichadambudziko ratiri kutoita nderekuti vari kuti ngatichitorambe tichienderera mberi nekuti vadone mweya wekunyatsorungira masalari avo. Saka isu chatichangoita ndechekuti patinopedza mangwana tichazoita evaluation nevarayiridzi vose kuona kuti zvinhu zvedu zvasvitsa papi, tichironga rimwe gwara ratingatore pamberi. Hatisi kuzozorora kusvikira vanhu vawana mari inoitawo kuti vararame sanu. Hatisi kuzozorora kusvikira profesheni yedu yadzorerwa chiremerera chayo, icho chabiwa nemari yatiri kutambira isina chainokwana.
Pane zvamambotambira here zvabva kuhurumende maererano nenyaya yenyu iyi?
Hurumende iri kugara yagara pasi tinonzwa ne Apex Council rinoveboka ravo ravanowirirana navo ravanodanana naro zvakanyanya kune vanhu vavakaisa mumabhodha akasiyana-siyana vachida kuti vaedze kunyararidza vadzidzisi kuti vadzidzisi vafungire kuti pane chichabudako. Asi vadzidzisi vaakuziva kuti pose panosangana Apex Council nehurumende hakuna chinobuda.
Avo vanga vari mutungamiriri waatus vaobert masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza nestudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Kota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube vazivisa nhasi kuti hurumende icharamba ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika zvisinei nekuti vazhinji vari kuti hurumende inofanira kusiyana nemari idzi, kunyanya mari yekuAmerica, sezvo yakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu izvo zvave kukonzera kutambura kwevaruzhinji munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo mushure memusangano wedare remakurukota, vanwe vati vachakwanisa kuita izvi chete kana pachinge pave nehwaro hwakasimba hwekutsigira mari yemuno. Vati kuita izvi pasina hwaro uhu kunogona kuwedzera kushata kwezvinhu munyika munyaya dzeupfumi.
For now we remain firmly in the multi-currency regime absolutely for the following reason that if we were to move away from that then we need to be absolutely sure that our reserve position, the state of our foreign credit lines that would support that kind of policy change are adequate to support the policy change.
Vati hurumende inoziva kutambura kwevanhu ndosaka iri kutora matano ekurerutsa mararamiro evanhu, vachiti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino hurumende yakashandisa mamiriyoni 13 emadhora pakubatsira vanotambura. Gurukota rinoona nezvemabhizimisi nemaindustry vamangaliso Ndlovu vati hurumende inoziva kuti pane makambani mashomanana ari kushanda pamwe chete nemakoroni kunyera mukukwidza mitengo yezvinhu uye ndosaka hurumende yave kusandura mutemo kuti izvi zvisarambe zvichiitika. Vanwiwe vatiwo pane makambani akazvimirira ari kukwidza zvinhu zvisina tsanangudzo, ndosaka vave kuda kuti kambani yehurumende yeSilo Foods ive iyo yega inounza chibage, gorosi nechimwe chikafu kuti zvitengeswe nemitengo iri pasi. Mune monyaya sangano remubatanidzwa wemamedical aid reassociation of healthcare funders kana kuti AFOS rinoti hurumende inofanira kubvisa madhora ekuAmerica pamari dzinoshandiswa munyika, richiti mari iyi yavhiringidza zvinhu munyika sezvo mabhizimisi munyaya dzeutano nemamwe ave kutara mitengo nemabasa nezvinhu vachishandisa mari iyi. Sangano reAFOS raudza komiti yeparamende inoona nezveutano kuti hurumende inofanira kumbomira kushandisa mari kuAmerica yoshandisa mari chaiyo inoshanda, richiti kunyange hazvo hurumende ichiti maRTGS dollars imari, mari iyi haichashanda. Sachigaro vesangano iri vaStanford Sisia vaudza komiti kuti kunyange hazvo maRTGS achinzi anoshanda, vana chiremba, zvitoro zvemishonga nedzimwe nyanzvi munyaya dzeutano vava kubhadharisa pamwe nekutengesa mishonga nemari yekuAmerica. Vati izvi zvinoomesera veruzhinji vanobhadhara mari dzavo kunhengo dzesangano ravo nemaRTGS dollars asi vachibhadhariswa mari yekuAmerica. Vasisiya vati zviri kuita kuti vanhu varasikirwe nemari yakawanda, uyewo varwere vachibhadhariswa madhora ekuAmerica kunyange vakabhadhara mari yavo kumamedical aid neRTGS. Vati semuenzaniso kuti murwere aonekwe nachiremba anobhadhariswa maRTGS dollars makumi matatu nemashanu kana kudarika, uye pamusoro pazvo ozobhadhariswa zvekare madhora gumi kana makumi maviri ekuAmerica. Vasisiya vati hurumende inofanira kungobuda pachena kuti mari yekuAmerica ndiyo yave kushandiswa chete muno kana kubvisa mari iyi pamari dzinoshandiswa munyika kuti vanhu vakwanise kushandisa maRTGS dollars. Vati mari yekuAmerica inofanira kushandiswa kutenga mishonga kunze kwenyika, uye zvose zvinowanikwa muno zvinofanira kutengeswa nemaRTGS. Vati osangano ravo rinotsigira chirongwa cheNational Health Insurance Scheme vachiti izvi zvinoita kuti munhu wese akwanise kunorapwa. Vasisiya vati kushayikwa kwemishonga vana mukoti nevarapi muzvipatara zvehurumende ndo zviri kuita kuti vanhu vaende kuzvipatara zvakazvimirira, izvo vati zvinodhura zvakanyanya. Vati makambani makumi maviri nemapfumbamwe ari musangano ravo ane nhengo miriyoni nemazana matatu, uye uwandu hwevanhu ava huri kuenda kuzvipatara hwakaderera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Nhengo dzekomiti iyi inotungamirirwa naDr Ruth Labode dzati kunyange hazvo National Health Insurance Scheme yakanaka, zvakakosha kuti paiswe hwaro hwekuti mari inobhadharwa nevanhu pasi pechirongwa ichi inoshandiswa kupa vanhu utano, kwete kushandiswa kuti vanhu vagare mutambarakede sezviri kuitika kuNASA. Dr Labode vati mwenhengo yeAFOS PISMAS yakatoratidza veruzhinji munyika kuti inokwanisa kuita izvi, apo nhengo dzayo dzaitadza kuwana mishonga kuzvipatara, asi vakuru vakuru vekambani iyi vachitambirisana mari dzinotyisa pamwe nekupanana mari dzekuvaka dzimba nekuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangui.
Tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita madiratuvhanga mumashoko avo pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muLondon, apo vange vachitaura nomutungamiri weBritain amai Theresa May. VaTrump vati America yakazvipira kudzidzana nekutengeserana neBritain panguva iyo nyika iyi iri muhurongwa hwekubuda musangano reEuropean Union. VaTrump vati havaoni paine zvipingamidzo pakudzidzana mukusora pakati penyika mbiri idzi, kunyange hazvo dziine muono wakasiyana pakambani yeChina yeHuawei. VaTrump varumbidzawo amai May avo vari kusiya basa vachiti vakaita basa rakakosha zvikuru. Kanzuru yemauto iri kutonga muSudan inoti iri kukanzura zvibvumirano zvose zvayakawirirana nevanhu vari kuratidzira munyika iyi. Izvi zvinotevera kurwisa kwakaitwa mauto vanhu vairatidzira nezuro. Vanhu makumi matatu nevashanu vakafa mushure mokupfurwa nemauto. Zvino munyika zvaramba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi zvopa kuti vanoongorora nyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika vati hurumende yava kungopuma vanoipikisa uroyi ichishandisa mapepanhau akaita seHerald kurova bembera. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Nasi bepanhau reHerald riri kuti vemabhizimisi ndevamwe vanofanira kuongororwa kana vakwidza mitengo yezvinhu sezvo vari kuda kuti vanhu vapandukire hurumende vachitsigirana neAmerica nebato rinopikisa reMDC. Izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Zvinhu zvawedzerwa mitengo zvinosanganisira hupfu, chingwa, mupunga, mazowe, shuga nezvimwe. Marita maviri emazowe awedzerwa kusvika pamadhora emaRTGS makumi maviri nerimwe kana kuti 21 RTGS dollars kubva pamadhora gumi nematatu nemasendi makumi mashanu kana kuti $13.50. Mutauriri weGrain Millers Association vagarika ichaunza vanoti vakwidza mitengo sezvo zvavanoshandisa kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari zvawedzerwawo.
Takagara pasi tikaonesana kuti saka zvadai so kusisa pati mutengo uyezvo zvatogadzira takangoti kwidzeiwo shoma kuchichindirana nemakwiriro aita mafuta transport pamwe chete nemapackaging material.
Asi vachaunza vanotiwo seGrain Millers Association of Zimbabwe vatumira vanhu kunoongorora kuti hapana vezvitoro vari kutengesa zvinhu kudarika mutengo wavakatara vakawirirana.
Mamonitors aya kana kuti vari kuenda vachinotarisa mitengo vari kungosvika voona mashoestoro kuti hupfu 10 kg iri kuita mari ndiyo here mari yatakawirirana kuti inge ichitengeswa nayo. Ndataura tikati pane 10% iya ne12% yavanofanira kuti vange vachiisa pamusoro pemari yavahodha nayo kubva kumamiras. Saka ndoo chirongwa chatiri kuita, vari kutarisa mitengo yesalt, mitengo yerice, mitengo yeflower pamwe chete mitengo wehupfu nekuti ndo zvinhu zvina zvatirikugadzira isu semamiras.
Vachipawo maoniro avo mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yeZANU-PF yakundikana kugadzirisa zvinhu.
Vanhu vari kutonga nyika ndevekuministry of finance, isusu hatizi kuministry of finance. Isusu hatina kubata upfumi hwenyika, ndivo vakati vanozvigona vari vega, ndo vakati vachatonga, ndo vakati vachafamba negwara renyika. Asi zvinhu hazvisi kumbofamba zvakanaka, hazvisi kumira zvakanaka. Isusu takatarisa tikavati aiwa ngatibatanei ngatitauriranei, ivo vakati aiwa tinozvigona, vakaita yahu mbimbi ndoga.
Asi muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti mitengo ichagadzikana. Ko, izvi zvingatore nguva yakaita sei? Tabvunza vaMponda.
Izvo zvinokira nguva ndotakapainenezistabilization program iri kudzishalasta for about 2 years. Nekuti tinenge takatarisa kuti pa2 years apa zvese vanhu vanenge vazvionera zvevega kuti aiwa izvi zvinoshanda kana kuti hazvishande, nekudaro mapurize anofanira kunge aita sei aadjastika kusvika level iri correct, iri accurate ende iri acceptable kune munhu ari tenga chinhu neari kuchitengesa wacho neachigadzira nemushandi. Saka adjustment yakadai haigadzirike overnight, yatingati it's not an event, inenge iri process.
Mutungamiri wezctu vaPeter Mutasa vanoti mushandi ave kudya nhoko dzezvironda.
Kana upfu hwaakuita kuma $20 10 kg, zviri kutoonesa izvo kuti zvinhu zvekudya zvinofanira kuwanikwa nomunhu wese zvaakutoshayika. Saka mapinda nzara munyika, vanhu vari kutambudzika.
Zvimwe zvitoro zvinotiwo zvave kutengesa zvinhu nemadhora ekuAmerica chete, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe hazvishamise panguva ino.
Hapana chinoka chamadza vanhu vachida kuchengetedza mari yavo neuremu hwayo, vanotokanda pasi mari yemuZimbabwe vachitsvaga nemaziso matsvuku mari yokunze kwenyika. Saka naizvozvo ari kuda kuchengetedza upfumi hwake, pfuma yake iri mumari inokosha, mari ine uremu, inove mari yokunze kwenyika, kwete muZimbabwe dollar iyi iri kungorohwa yango yepepa.
Ko, chii chingaitwa kuti zvinhu zvigadziriswe? Dr. Kanyenze vanoti munyika munoda kugadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vamtasa vanotiwo sesangano revashandi mangwana vachasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivaudzawo nhunha dzevashandi.
Nezuro taikurukura naminista anoona nezvebato nezvehurumende mubazi revashandi tichivazivisa nyaya yekuomerwa kwaita vashandi. Ivo vakati mangwana vachagadzira mukana wekuti tionane naprezidendi wenyika. Tichikurukura futi nyaya dzekuomerwa kwaita vashandi nekuondongeka kwaita upfumi hwenyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndiyo yakanganisa upfumi hwenyika. Asi hurumende inoti iri kukanganiswa nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vaenda nhasi mangwanani vachitsvaka sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition uye vari mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia asi vakawana vasipo. Chikwata chevanhu ava chinonzi charamba kutaura kuti vanga vari vanaani. VaMahia vakasungwa muna kukadzi zvichitevera kuratidzira kwakanga kwarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions munandira. Vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mokubhadhariswa mari yechibatiso. VaMahia vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva musi wachikumi 26 panyaya yavakasungirwa muna kukadzi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata VaMahia kuti tinzwe zviri kuitika.
Zviri kuitika ndezvekuti nhasi makuseri kuma5 pane vanhu vauya kumba kwangu kwandinogara vaine motikari mbiri. Ava vanhu vanga vachikwana iwo 7 vaimotikari dzavo dzanga dzisina manumber plate. Vapfuura pagedhi patinogara ipapo vakati vanoda kuuya pamba pangu vakambomira ipapo vakazosvika kumba vakatanga kunoka padhoo vachitovada kundiona. Asi vanhu ava havana kuda kuzviidentifya kuti ndivanani. Vamira vakanoka kwenguva yakareba kwazvo vachirova madhoo apo ndanga ndiri mumba nemhuri yangu nevana zvandivhundutsa nekuti ndiri kubva panguva yekuti muna January kwakambouya futi vanhu vanga vane futi kumba kwangu vachinditsvaga vakavhiringidza vakarova mhuri yangu vakarova mabrother vakashungurudza amai vangu. Ini handisi kuziva kuti nyaya yavo ndeichii nekuti inini ndakazviendesa kumapurisa ndiri kuripota kumapurisa musi wemari nemusi wefriday wekuoga kana ari mapurisa anoziva kukundiwana ane nhamba dzangu. Ini ndakutotyira upenyu hwangu nekuti ndiri kushungurudzwa handizivi hautokwanisi kurara pamba nyika yaida kutoita kunge nyika yasmith. Smith waitova utori nani pane vanhu vanouya pakati pousiku nehurumende inoti hurumende ihurumende yevanhu.
Zvamira zvakadai VaMahia, maidzokera here kumapurisa kana kuti maita sei mushure mechiitiko ichi?
Ndaenda kumapurisa kunoripota kuti ndiwo zvaitika. Ndaripota nyaya yekumapurisa nekuti handina chekuvanza handina ini ndinogara zvakachena zviri pachena kwatinoshanda kuHeal Zimbabwe tinoshanda tichitaura nyaya yerunyararo. KuCrisis Zimbabwe Coalition tiri kutaura nyaya yegood governance. Hatina zvatinotaura hatiite zvatinochengeta zvatinoita zvakawanda zvinhu zvedu zviri pachena isinotaura zvedu zviri pachena zvakanyorwa mumagwaro. Hatina zvatinoita zvakawanda zvekuti vanhu vanga vauye pakati pousiku vachiita sekuti vanofambira mbavha. Hatisi mbavha izvi. Ndiri munhu anoremekedza mutemo wenyika, ndiri munhu anotedzera mutemo wenyika, asi tinotaurira hurumende kuti zvinhu zvakadai zvinofanira kugadziriswa. Nyaya yekugarisana kwakanaka kunofanira kwakanaka munharaunda muZimbabwe. Vanhu vari kufa nenzara zvinhu zviri pachena. Hurumende ngaire kuda kutanga kutsvaga vanhu vekupomera mhosva varivo vari kuziva mhosva dzavo. Isu hatina mhosva yatitakapara. Mhosva yedu ndeyekuudza hurumende kuti vanhu vari kushupika. Mhosva yedu ndeyekuudza kuti vanhu vari kushupika uye vane nzara. Uye takazvitaura kare seCrisis Coalition kuti vanhu vari kushupika hurumende inofanira kuona zvokuita kuti igadzirise izvozvo. Takazvitaura pachena, hatitaure takahwanda. Asi nyaya iripo ndeye kuti taane hurumende inoshungurudza vanhu. Ndotoshamisa kuti takamachirei murodhi tichitaura nyaya yavamugabe. Vamugabe vanatonga vatori nani?
Zvakamira zvakadaro muchaita sei manje?
Ndinotyira upenyu hwangu.
Avo vange vari vaRashid Mahia vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, makadii vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection chatinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi tiri kutarisa kusungwa sungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu pamwe nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +12024650318. Namba iyi zvekare +12024650318. Aiwa muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira dzimotikari kuSouth Africa zvaikugara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kupiswa kwedzimotikari nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvisiri kuda kuti zvizvarwa zvekunze zviwane mabasa.
Nezuro makurukota ehurumende muSouth Africa vezvemapurisa vaBekicele uyewo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaafikile Mbalula negurukota rezvevashandi vaTulas Ncesi vakaita musangano nevachairi vemarori vari kutsvaga mabasa uye varidzi vacho vakayambira kutora matanho kune vari kupisa marori anotakura zvinhu aya. Vacele vakayambira vari kupisa marori kuti vachasungwa sezvo vari kukanganisa nyaya dzeupfumi, asi pangopera maawa maviri vapedza kutaura kwakapiswa rimwe rori mumugwagwa weN2 kuDurban. Mutauriri wemapurisa Senior Superintendent Babu Supersed vakatenda kuti kwainge kwapiswazve imwe rori. Mukupera kwesvondo, marori gumi nemasere kusanganisira anotyairwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe akapiswa mumhirizhonga iyi mudunhu reKwaZulu-Natal neHauteng. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti motikari idzi dzerudzi rwemarori dzakapiswa mumigwagwa mikuru yemusa South Africa izvo zvakakonzera kuti migwagwa iyi imbovharwa kwechinguva.
Zhinji mota dzakapisiwa dzinodrivewa nezvizvarwa zvezvimwe nyika zvikuru maZimbabwe zvakapisiwa kuDurban. Saka chiri kunyanya kuhlisa ndochokuti zvone zviri kuitwa nerimwe sangano rinoi ATDF rinodova nomunhu unozikamwa kana mutungamiri unozikamwa vaitofamba nemaloudhailer kana tingati mamegafoni vachiti pasina maZimbabwe vamwe vachikurudzira kuti zvimwe zvizvarwa zvezvimwe nyika zvakaita sekunana Swaziland zvive zvinodzingwa muSouth Africa.
VaEdward Muchatuta vanomirira sangano rinoona nezvemagwaro ekushanda muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permits vanoti mushure mekunge izvi zvaitika, ivo nevatyairi vekune dzimwe nyika vakaratidzirawo vachida kuti hurumende yeSouth Africa ipindire.
Takaenda tikanovhara mugwagwa mukuru weN3 paMarine Hill Toll Plaza tichiitira kuti tiwisitse shoko kuhurumende South Africa kuti ikwanise kutidzivirira pane zviri kuitika, kuti matrucks ari kupiswa zuva nezuva pasina kumira, asi iyo hurumende yemuSouth Africa haina kana zvairi kutaura nezvazvo.
Mumwe wemuchairi vaGeorge Nanyika vapa chikumbiro chekuti pave nekutaurirana.
Saka ndachikumbirisa uyo vanotimirira vari muno South Africa vakwanisa kuitawo manegotiations maambassadors ekuAmerica, US kana Canada kana nana Australia. Maybe vanokwanisa kunzwisisa iko kunyika dzavo ndoziziva kuti vanoda madrivers, ende tichitarisa maintenance tinotoona kuti vanhu vanoda madrivers. Saka maybe pakaitwa manegotiations ya tinokwanisa kuwana kuti tinokwanisa kumbonoshandawo sezvo zvinhu zvisati zvagadzikana kunyika kwedu.
VaDavid Munoda wafa ndemumwewo muchairi ati ave kutotyirawo upenyu hwavo.
Zvinhu zviri kuitika kunoku zvakaoma. Marori vari kupisa, vanhu vari kurohwa, vari kudzikiswa mumarori, vamwe vari kutyoka makumbo, mapasipoti ari kutsva vechipisira mukati. Apa embassy yekuZimbabwe hatizive kuti isusu tinayo muno muSouth Africa, hatizivi nokuti yakanyarara kuti zivi kuita kunge tisina kana munhu anombomiririrawo vanhu vari muno.
Mukuru wemapurisa muSouth Africa vaBekicele neZuro vakapawo yambiro yekuti mapurisa achatora matanho akaomarara kune vose vari kupisa dzimotikari idzi. Izvi ndizvo zvakaita kuti mirizhonga iyi imbomira. Vashumba vaudza Studio 7 kuti chiitiko ichi idzokororo yezvinhu zvakabvira zvataurwa nevanhu vemuSouth Africa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinofanira kubuda muSouth Africa. Nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiyo iri kupa zvizvarwa zveZimbabwe zvikwe kuti zviende kunotsvaga mabasa kuSouth Africa. Izvo zvokonzera kunetsa sezvo zvizvarwa zveSouth Africa zvichinyunyuta kuti zvave kutorerwa mabasa nevekunze ava. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai muna Chris Gande munyaya dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 4 Nhlangula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa ubulawayo esenelisa iminyaka 825 epiwe isicoco sokuba isigodlo ithi lilidorobho lesibili phakathi kwelizwe lakobulawayo.
Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu i-125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu elithiwa yi-city ngesilungu.
Banengi abathatha ke lokhu bakwenze kungenelane lezombangazwe, kukanti cha akusikho qiniso ke lokho, ngoba sikhuluma ngendaba zababalisi, ngendaba zempilo zababalisi okumele ke ibe isibonelo kubafundi labo ukubana umuntu ofundileyo, umuntu othe wafunda waphumelela, kumele ephile impilo enjani.
Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo aqhubeke lamhlanje ngokutshengisela oqalise izolo. Abenhlanganiso yomanyano okubhadalela indleko zokwelatshwa abe-Healthcare Funders of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuthi akhethe ukusebenzisa idola leMelika lodwa hathi ezinye imali zamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka eyedlula elikhulu i-125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu elithiwa i-city ngesilungu. Kulabe inhlangothi ezijiyeneyo zemilo abaze embuthanweni wokunanza leli langa. Kodwa enye ingxenye yezakhamizi zakobulawayo iveze ukungabi lolwazi lokuthakazelelwa kwalolu suku. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo ubethe gwaqa eCity Hall lamhlanje ethakazelela iminyaka edlula elikhulu i-125 ubulawayo aphiwa isicoco sokuba lidolobho elikhulu. Kulabenhlangothi ezichiyeneyo abegoqela ezempilo, izikolo, osomabhizimusi, abaculi labanye abeze ukuzojabulela lolu suku. Umnumzana Phineas Ndlovu, ongumgcini sihlalo wabantu abadala bakobulawayo, uthi ilanga leli liqakathekile kuZulu wakobulawayo.
Sikhangele umcimbi lokhona phakathi kwedorobho lakobulawayo. Njengabantu bakobulawayo I think it's a very big achievement for the city of Bulawayo. Ukuthi sikunanzelele njengabantu bakobulawayo, nxa ubulawayo esenelisa iminyaka 825 ephiwe isicoco sokuba isigodlo ithi lilidorobho lesibili phakathi kwelizwe lakobulawayo. I think abantu bakobulawayo baya kuqakathekisa kakhulu lokho, bazizwa bekhudumala kikho lokho, kuyinto enhle.
Uya uqhubeka njalo uNdlovu ethi kumele abasakhulayo bafundiswe ukuba ubulawayo wavelela ngapi.
Kuqakathekile futhi kumbali yakobulawayo ukuthi kayisecurate nele kube le program efanele abantwana bezikolo babekwazi ukuthi ubulawayo wavelela ngapi, wasukela ngapi, ukwenzela ukuthi babekwazi lezinto ezenziwa ngubulawayo. Kunengi okukhona okutshengisa ukuba khona kukabulawayo. Kule fountain lapha abantu abangakwaziyo ukuthi kulomgodi lapho amakhiwa nqaba abefikile ababehleli khona ababenatha khona. Kule mbali emnengi engesintu phakathi imfanekiswe kuqakathekile ukuthi abantwana babeyazi.
Omunye wabasakhulayo ongumfundi uNosizo Ndebele uthi bathakazelele ubulawayo njalo bakhangelele ukumlondoloza.
Thina singabantwana bakobulawayo silapha ukuzothakazelela isigodlo samakhosi ubulawayo omuhle oza wakhula wafika iminyaka engu-125. Thina esikhangeleyo sizakhamizi zakobulawayo ukuthi silondoloze indawo yethu le yenhle izifike enye iminyaka.
Omunye wezizalwane zakobulawayo uChristine Moyo uthi yena ubengazi ukuthi kwenzakalani lamhlanje, ubone nje sokuphithizela.
Ngizalelwa khona la ekobulawayo, ngithola la esithole ukuphithizela. Angazi bengazi ukuthi kwenzakalani, kodwa ngithi mambuza kuthiwa lilanga nami la namhlanje ucelebrate uyisithi ebulawayo ukuba yi-125 day namhlanje. So into ebesicela ukuthi isitshele lathi kusasemasinyane ukuze sikwazi ukuyicelebrate sibaningi leli langa.
Iningi labantu bakobulawayo lize ngobuningi emkhosini wokuthakazelela iminyaka edlula elikhulu i-125 lapho lelo dolobho lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu lisiba ngelesibili elelikhulu lilandela eleHarare. Bekuhlangene abantwana besikolo, osomabhizimusi, okhansela bedolobho, abahlabeleli, abafundisi labezinye inhlangothi zempilo ukuzothakazelela lolu suku. UZulu wakobulawayo ukhunjuzwe ukuba athuthukise leli dolobho libe ngumasiye phambili. Iningi likhanye lijabulela ilanga loba nje abasakhulayo bekhanye bengazi okuningi ngembali yaleli dolobho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo aqhubekela namhlanje ngokutshengisela okuqale izolo okuphela kusasa, njalo ikhuthaza ezinye inhlanganiso ukuthi ziqhase njengalokho okwenzakale izolo ukwenzela ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi abhadale amatitshala iholo lawo ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye izikhalazo zababalisi, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Fortune Jamela isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kulinhlanganiso.
Ngikhuluma lengane yami lapha eyangitshela layo ukuthi hayi namhlanje akufundwanga esikolo, abafundanga lutho noma nje athi bekhona. Lokhu ke sokushengisa ukuthi lababalisi abasemadolobheni baya bayakuthakazelela ke lolu hlelo lwethu lokutshengisela, ngoba ke bayazi ukuthi uma singasabambananga ngeke siphumelele. Baningi abathatha ke lokhu bakwenze kungenelane lezombangazwe, kukanti cha akusikho qiniso ke lokho, ngoba sikhuluma ngendaba zababalisi, ngendaba zempilo zababalisi okumele ke ibe yisibonelo kubafundi labo ukubana umuntu ofundileyo
umuntu othe wafunda waphumelela kumele ephile impilo enjani. Kubuhlungu ke ukuthi abantwana babone izibonelo ezimbi ke ebabalisini, ngoba nje nxa sokunje umbalisi engasakwazi lokuthi athengele imuli yakhe ukudla kusuka kube kubi kakhulu lokho. Asibuyeli emuva, siyaphambili ngokutshengisela njalo simemezela bonke abazimiseleyo ukuba bangenele, labo abazali babantwana bangenele, ngoba kunje kungenxa yesimo selizwe esesenza ababalisi behluleke nokuthi baye emsebenzini.
Liziqondisa kubani lezi zikhalazo, njalo umqhatshi wenu uyazi na ukuthi liyatshengisela? Impendulo likhangelele ukuyamukela nini?
Kuhle ukubana ngalesi sikhathi sitshengisela, umqhatshi uyazi ngokutshengisela kwethu, ngoba nje wabhalelwa incwadi wayinikwa ngesikhathi esifaneleyo, waziswa lokuthi sizatshengisela ngalesi sikhathi. Ngalokho ke hayi, uhulumende uyazi ukuthi siyatshengisela kunamhlanje. Ngoba nje naku umbalisi kasakhuthala ukuthi avuke aye emsebenzini, kungoba nje engelakho okokudla esiya emsebenzini, engelakho okugqoka esiya emsebenzini. Ayi, inhlupho zakhona zisuka zibe ziningi zimandele umbalisi okokuthi umsebenzi wakhe uba nzima ukuthi ewenze njani. Nxa sithi siyakhangela intengo lapha ezitolo, ayi sezikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi, kodwa iholo lombalisi lona lokho elihleli lilapho elalikhona kudaladala. Iholo lona lodwa selingu-$45, okuyinto nje eyangisayo, esisenza abanye ababalisi bengafuni nje lokuthi bazakale ukuthi bangababalisi, yenze lo msebenzi wakhe ungajabulisi.
Alo ke ngumnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano we-ATUS, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa baqhubeka bevalelwe. Omunye wabalwela ilungelo loluntu, umnumzana Rashid Mahia wenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust, laye ubedingwa ngabacatshengelwa ukuthi ngamapholisa awe-CIO emzini wakhe lamhlanje. Ukuze sizwe okunengi, sixoxele umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ongomunye wabalwela ilungelo loluntu njalo engunobhala jikelele ohlangothi lwabasokholayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Okokuqala, into esiyibonayo ukuthi ke uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ubopha abantu ikakhulu abakwi-civil society, lama-activists abaningi bakhona bephiwe ke ama-charges e-treason, and yinto thina njengabatha kwe-MDC Youth Assembly esiyisolileyo kakhulu, and sikhulumile ke kakhulu ukuthi sidimanda ukuthi ama-activists wonke abotshwayo ekhitshwe ajele, njalo ukuthi kuniwe uhlelo osoluphakulwa-ke ikakhulu ngamasotsha lamapholisa okubopha abantu lokulandelela abantu ezindlini, ikakhulu abantu abamele amalungelo kwinhlanganiso ejenewe ezabatsha.
Sibone iphephandaba ele-Herald besithi abalwela ilungelo loluntu lapho baya khona babe emhlanganeni eMaldives kuthiwa babe bafundisa ukuthi uhulumende lo kumele bayenzeni ukuze bamsuse, lokhu kungaba kuliqiniso na?
Kungamanga aluhlaza ngenxa yokuthi umthetho welizwe uyavumela abantu noma nguphi umuntu ukuthi bekwazi ukuhlanganela ezindaweni ezijiyeneyo besenza imisebenzi yabo. Njalo into engavunyelwa ngumthetho yikuthi abantu bethwale-ke izikhali befukela uhulumende. Kodwa uma abantu behlangana befuna ukuthi kathesi sile dubo elikhona elizweni lokuswelakala kwemali kwamafutha lento eziningi-ningi, nxa abantu bengahlangana njengabatsha njengabadala umama obaba bekhulumisana ngodubo oluselizweni bebonisana ukubana njengabantu abamele amalungelo bengakuhambisa njani, angiboni ukuthi kungathiwa luhlelo lokukhipha uhulumende ngenxa yokuthi izinto ezingaphansi komthetho abayithi freedom of assembly, okuhlanganela kwabantu ngaphansi umthetho welizwe.
Ukuhlukunyezwa kwabantu abalwela ilungelo loluntu kwakuyenziwa ngesikhathi kaMgabe, sibona ukuthi sokuphinda kwenzakala njalo ngesikhathi sikaMnangagwa. Ukhona umehluko na?
Sina ekuqaliseni sizakukhuluma njalo lanamuhla ukubana akula mehluko phakathi kwahulumende kaRobert Mugabe nohulumende ka-Emmerson Mnangagwa. Bazama ukuzipenda imilomo besithi bona bebanguhulumende omutsha, i-new dispensation, sawukhuluma zathi akulahlelo abangalwenza olungafuna ukuthuthukisa ilizwe, ngoba ngabantu banye basebenza bonke kusukela 1980. In fact, ngabantu abasebenza bonke kusukela kuma-60s bebonke njalo, basebephonga ukukhipha umgabo owayeyi-face ubuso babo, kodwa lokho beqhubekela phambili. Yikho sithe thina njengabatsha kufanele ukuthi amaZimbabweni abantu bebuye ndawoni kuze kukhulunyisane ukuthi singancedisana njani ukuthi ilizwe liye phambili. Bona lawa madoda amajaha nezintombi abakunumber one chancellor avenue kusobala kumuntu wonke oseZimbabwe longaphandle ukuthi bayehluleka, bayehluleka, bazayehluleka.
Nina njengabatsha abebandlele MDC likhangela ukwenzani ukuze lisize abontanga laba ababoshwe?
Sizahlangana thina njengabatsha abakuhlanganiswe Movement for Democratic Change abavele endaweni ezijetheneyo, sibe siphume ke lohlelo lokuthi thina njengabatsha sizayenzani ukuze ilizwe kulungisiswe, ikakhulu ezindabeni ke zombusazwe. Sizakhulula ke uhlelo elokuthi siyahamba njani sisiya phambili thina njengabatsha, and you must be ready, uhlelo luzaphuma and labo luyihlelo oluzathatha ilizwe ukuthi le phansi.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba, unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kubandla le MDC.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle lo ngumayikhobe owe Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla sixoxa ngokubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu abetheswa umlando wokufuna ukugenqula umbuso weZANU-PF. Sifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi likubona njani ukubotshwa kwabantu laba. Asikho ukwephulwa kwamalungelo abo na? Lona ilungelo loluntu lisahlonitshwa na kwele Zimbabwe? Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LFBOA Debele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection no 8 p.m. Bye bye.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifole edolobheni leLondon kwele Bhilitane zitshengisela insolo yazo kumongameli Donald Trump okusuku lwesibili kuhambo lwakhe lokwethekelela lolo lizwe lwensuku ezintathu. Izolo wamukelwe yindlovukazi uQueen Elizabeth esigodlweni sakhe eseBuckingham Palace. Kubulewe abantu abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwebezomvikela labatshengiselayo eKhartoum kwele Sudan abathi kakwenziwe ukhetho ngokuphangisa, hathi ukuthi babuswe ngabebutho. Intengo yempahla iqhubeka iqansa ezitolo mihla ngemihla lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe ususiba nganeno. Umphathi ntambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa lamhlanje utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wedale le cabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokusungula amacebo azenqabela amaxuku abantu abahuquluza inotho athiwa ngama-cartel ngesilungu. Ama-cartel la yiwo acatshangelwa ukuthi asebenzisa ubuhlobo bawo leziphathamandla zikahulumende ukuthi bahuquluze inotho yelizwe. Unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende ukhathazeke kakhulu ngokukhwela kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla. Kodwa uthe ulethemba lokuthi umthetho ongakabunjwa othiwa yi-Tripartite Negotiating Forum Bill ulamacebo akhangelelwe ukunqanda ukukhwela kwentengo mahlayana. Kodwa usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi intengo yempahla ezitolo izaqhubeka iqansa ngoba sokusobala ukuthi imizamo kahulumende iyehlula.
Indaba yama price lay izima ngoba into esesiyibona senzakala abantu abathathu ababili bayavuka nje kuma WhatsApp besitshela bethi namhla idola i-USD imali engaka. Wonke umuntu lo wamabhizinesi kasatshoni ekhangelisisa lese bank ukuthi ngabe kuliqiniso. Bahle bavumelane naleyo abayithola kuma WhatsApp ukuthi i-price namhla e-USA i 7 kumbe 8 kube yikho konoko ama price angkona wonke usuthu multiplier anything oyichajayo ngayona le price. Sithi nxa kuthiwa into iyidola i-1 US umuntu lakho ukuthi hayi esitolo sami i-US nalapha ngichaja nge-7 ihlisiba yi-7 pound kumbe omunye ethi hayi mna i-US yami lapha kimi yi-8 kuhle kube yi-8 yona leyo. So ama price kunzima uthi sibekwazi kathesi ukuthi ama price wapi. Bona nanku phela le government yethu izithulele kayitsho lutho ngakho. Bona nje bathule bathi kuzazibonela njengoba ngangatsho laphana ukuthi siqalise ukuthi hayi bathi i-bond izaziphelela nje yodwa nje ibe yinto nje abangakhulumanga ukuthi siphelile iqedwe nje ngumumo okhona esizweni njiwana kunje kathesi.
Isikhulumeli senhlanganiso yabathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland umnumzana Comfort Mujekeza uthi intengo yempahla ikhanya isiba ngcono emaphandleni lanxa yikho eyandise ukukhuphuka khona ezikhathini eziningi.
Kathesi ngawasi nanzelela uzawona tend emaphandleni emakhaya intengo yaba even cheaper than yalapha etown. Uzothola ukuthi then even if ye transport ama-producers amaningi bayasupplya i-transport. Lapha ngiyakwanisa ukunika umzekeliso lapha sikoBulawayo siyathenga isiko se-proton esenziwa emarondela but ama-suppliers abalapha abahambe emarondela kwe-hodising i-proton yadelivera lapha koBulawayo.
Izolo inhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association ikhweze intengo yempuphu lerayisi. Lamhlanje inkampani elungisa ithukela e-Tongat Ulet Zimbabwe ithe layo isiza kukhweza intengo yethukela. Sikhuluma nje enye intengo yempahla ezinye ezijiyeneyo ikhwela mihla ngemihla. Abenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zonke ezihlela inhlelo zokubhadalela indleko zokwelatshwa e-Healthcare Funders of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuthi akhethe ukusebenzisa idola leMelika lilodwa kumbe alikhiphe phakathi kwemali zonke ezisetshenziswayo elizweni. Bathi ngoba ukuba khona kwalo phakathi kwezinye imali kuphazamisa umsebenzi wokuhlawulela indleko zokwelatshwa ezama-medical aid schemes. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo lesi sibuya ngesikhathi imali yohlobo lwama-RTGS eyo eholwa nguZulu isinciphe isindo sayo okwethusayo isehluleka ukumelana lokukhuphuka kwentengo elizweni osokwenza kube nzima ukubhadalela indleko yokwelatshwa lemithi ngedola leMelika. Lokhu sekuthiye inani labantu abenelisa lezi nhlelo liwe ngesilinganiso sengxenye ekhulu i-50% enika ubufakazi kukomiti yedale lePhalamende ebona ngempilakahle ye-Health Portfolio Committee. Umqondisi we-Health Funders of Zimbabwe, umnumzana Stanford Thea, uthi uhulumende sokumele angenele kulolu duko.
We have noticed that there's been an upsurge in terms of inflation since October 2018.
Sesinanzelele ukukhuphuka kwentengo kusukela umnyaka odluleyo, njalo thina njenge-healthcare funders sesibhekane lokubhidlika kwezimali esasizigcinile kusukela iminyaka edluleyo sisebenzisa idola leMelika. Lokhu sokwenze sehluleke ukubhadala imali kumalunga ethu.
Umfokasiya uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokungaqhakathekiswa kohlangothi lwezempila kahle kaZulu nguhulumende.
What we are noticing is that when there is a POQ, people tend to act very fast in terms of interventions.
Esikunanzelelayo ukuthi nxa kulodubo lwamafutha ezimoto usizo luza masinya, kodwa nxa kulodubo lwempila kahle kaZulu usizo alubuyi masinya. Kulabantu abasezibhedlela, kulabantu abadinga ukwelatshwa, konke lokhu kuyasikhathaza.
Umnumzana Keith olilunga leZimbabwe Healthcare Funders uthe inhlanganiso yakhe izimisele ukuphathisa uZulu kwezempila kahle elizweni, kodwa uhulumende laye kumele aphathe eyakhe indima.
We feel that it is a disservice for us as Zimbabweans to leave the country and go to South Africa to go and consult a fellow Zimbabwean doctor.
Kulusizi ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuzamele siyelatshwa eSouth Africa ngodokotela abavela kuleli. Esikufunayo lapha elizweni ukuthi kube lempahla kanye lemichina ezenelisa ukuthi sithuthukise ukwelatshwa ezibhedlela zethu. Sifuna ukuthi senelise ukwelapha uZulu lapha, hatshi kwamanye amazwe, hatshi njalo ukuthi siqhubekele phambili siselatshwa kwamanye amazwe.
Kodwa umnumzana Nkosana Ntshuma isakhamuzi seHarare uthi akusizi lutho ukuthi inhlelo lezibhadalise uZulu ngama-RTGS ngoba umuntu engagula ngasoze athole usizo lokuhlawulela ukwelatshwa.
Mina into engiyibonayo ukuthi laba abapha uncedo lwe-health, ama-health insurance alungile ukuthi aqhubeke cela kumbe demanda imali ezifana lama US dollars ebantwini. Why? Ngenxa yokuthi imali yakuleli iRTGS dollar le ayisabuthengi lutho. So ama health insurers ngabantu abakubhizimusi, and siyakwazi ukuthi nxa ukubhizimusi kumele uyabufuna inzuzo entweni zonke yabozenza. Pho nxa bengathatha ngezimali ezingathengiyo imali othi ungayithwathika lapha kusasa ivuke ngasaseyo mali, amboni kuyikuzingqondo zonezo.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwedola lemelika lokuthenga ngalo amafutha ezimota, ugetsi kanye lemithi. Iholo labantu abaningi alisathengi lutho, isisindo salo sesitshabalaliswe yikuqina kwedola lemelika, ngakho iningi alisenelisi ukuthi liphathe uhlelo zokubhadala indleko zokulatshwa ezama medical aid. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Thank you.
singeke ehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu 125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elithiwa yi-city ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikhatshana, uhlelo lwe-Live Talk luyalandela njalo lingasithola ekuseni kusasa kundaba zethu ezika 6:30. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.